Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechishanu kukadzi 24 2017.
Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvogara zvakabatira ura mumaoko zvichitevera kurwiswa kuri kuitwa vabva kure munyika iye.
Vanhu voungana mubulawayo nematopo kuitira kuti vapinde mumabiko ebavhude ravamugabe mangwana.
Vashandi vehurumende voramba kupiwa mastendi vachiti vanoda kupiwa mabonus avo egore rapera iri mari.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvinhu zvinonzi zvakaita manyamamire nerongo kuSouth Africa zvikuru muPretoria zvichitevera kurwisana kunotyisa pakati pezvizvarwa zveSouth Africa nezvekune dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe, Somalia neNigeria. Zvimwe zvitoro zvezvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zvaputswa nekubiwa. Mirishonga iyi yakamboitikawo kuJohannesburg mazuva mashoma adarika. Vakafanobata chigaro chemukuru wemapurisa muSouth Africa vaKomotso Phalane vaudza vatori venhau kuti kuratidzira kwanga kwakarongwa nezvizvarwa zveSouth Africa kwazoguma kwaita mhirizhonga zvapakuti mapurisa akande hutsi hunokachidza nekuridza pfuti dzemabara erabha. Vati vasunga vanhu vanodarika 130 kubva nezuro.
Mapurisa anga ati kuratidzira uku kusaenderere mberi nekutyira mhirizhonga. Zvizvarwa zveSouth Africa zvange zvichida kufora zvichienda kuhofisi yebazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kumaRabastad Refugee Center yave kunzi Desmond Tutu Refugee Reception Center vaine bepa renyunyuto. Vanhu veSouth Africa vati zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kuvatorera mabasa madzimai avo uye kutengesa zvinodhaka nekurudzira mabasa echipfambi. Asi vamwe vekunze ava vati zvose izvi ndezvemugodzi matsuro. Zvinofungidzirwa kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinosvika mamiriyoni mashanu zvinogara muSouth Africa iyo ine vanhu vanosvika mamiriyoni makumi mashanu. Hurumende yeNigeria yakanyora tsamba yenyunyuto kuSouth Africa ichiti mhirizhonga iyi inofanira kumiswa. Asi hurumende yeZimbabwe haisati yataura nezvemhirizhonga iyi. Mukuziya nyaya iyi tabata amai Diana Zimbudzana vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum avo vati vambotenderera muPretoria vachiona zvange zvichiitika.
Zvara nhasi ndapinda muPretoria mangwanani ndichida kuona kuti vakamira zvakadii. Saka ndine dzimwe nzvimbo dzandakuzwa kuti hazvina kumira zvakanaka. Handina kuzosvikawo ikunzvimbo idzozvo ndichityira upenyu hwangu. Nzvimbo dzakaita sePretoria West tichibatanidza nekunonzi kumaRabastad kune hofisi huru yeHome Affairs. Vanhu vanga vachirovana vemuno vaSouth Africans nezvizvarwa zvekunze zvekune dzimwe nyika dzemuAfrica. Nenhau yekuti vemaSouth Africans anga achitoda kufora tichienda kuhofisi yeHome Affairs tinovapa tsamba yekuti vanofanira kusaregera vanhu vari muno zviri kunze kwemutemo vachigara muno. Asi mushure meizvozvo mazenge maakuitwawo kutoreranwa kwezvinhu mumasitoro vanhuwo zvavo vane masitoro ari munzvimbo idzodzo. Saka vamwe vanga vavhura vatorerwa zvinhu asi vamwe vachinjiwo havana kutopofura.
Pane mashoko amuri kunzwawo, pane vana veZimbabwewo here vabatwa nemhirizhongai?
Vana veZimbabwe varipo hongu vane zvimashopushopu kumarokesheni zvinonzi zvimasipaza. Chisipaza chakakufa nechitakishopu. Varipo vataurira kuti mashopu mavo matorerwa zvinhu asi vazhinji vacho nhasi havana kutombovhura. Uyezve nekugara vakagadzirira mhirizhonga yakadai vamwe vacho vakanga vaisa masimbi akati simbei kuti zvitoro zvavo zvisapwanywe, asi nyangwe zvavamwe vacho vapwanyirwawo vanga vanewo masimbi akati simbei, asi vanhu vacho vakauya neumhomho hwavo hwakawanda vachikokwanisa kupwanya ndokupinda ndokutora.
Saka iko zvino zvinhu mungati zvaamira sei? Tanzwa kuti mapurisa awo akakanda utsi unokatyidza.
Mapurisa akanda utsi usi unokatyidza nemvura iya yasaka vanhu vazoti mwanda mwanda vachitadziva kwakaziva kwake. Saka iye zvino pari zvino ndazobuda mupretoria macho ndabuda zvinhu zvichinge zvave nani. Imwe mugwagwa wandatoshandisa mugwagwa unotonanga kune rumwe rokesheni rwanga rwakati ipei zvakanyanya, asi handida kuzonosvika zvangu kurokesheni kwachikoko, asi ndaona zvinhu zvakati dzikamirei.
Amai Diana Zimbudzana vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum vanga vari parunare muPretoria, South Africa.
Munyori mukuru muboka revechidiki mubato rezano PF vakudzai Chipanga vanoti gadziriro dzemabiko ebavhadhere mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dziri kuitirwa kumatopo Preparatory School kumateveleland South mangwana dzava pachinhano chepamusorosoro. Zano PF inoti mabiko ebavhadhera vaMugabe achadya mari inodarika mamiriyoni maviri nemazana mashanu ezviuru zvemadhora.
Pamabiko aya pachaurayiwawo mombe dzinodarika zana nemakumi mashanu. VaMugabe vakasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu nemusi wechipiri. VaChipanga vanoti vari kutarisirawo kuti pachauya vanyarikani kubva kunze kwenyika. Tatanga nekuvabvunza nezvegadziriro yavo.
Kana dziri nyaya dzegadziriro, tapedza gadziriro takutarisira vanhu vakutanga kutosvika, tatomirira kudya mabiko mangwana.
Imi sevatungamiri ve21st February Movement, mamboenda here iko kuri kuitirwa mabiko aya muchinoona kuti zvamira sei ipapo?
Ndo panditori kutaura kuno.
Muri kutarisira vanhu vangani?
Takaziviswa mumaprovhinzi edu kuti vanhu vazhinji vanosvika kuma10,000 eprovhinsi vari vechidiki vakanyoresa kuti vanodawo kunge vachiuya kumatopos. Maprovhinsi edu hongu ari kuita dambudziko retransport, but in terms of numbers vanhu vari kuchema chaizvo nenyaya yekuti tichitsvaka zvekufambisa.
Pane vamwe here vanyarikani vekunze vamakakokawo pamabiko aya?
Pane vanyarikani vekunze vatakakoka vamwe vatosvika, kwoita vanyarikani vekunze vatisina kukoka asi vauya vari kuti hazvigoni kuti miite mhemberero idzodzo. Tisipo isusuwo taakuyemura utungamiri hwavaMugabe, taakunzwisisa zvinotaurwa navaMugabe. Naizvozvo tinoda kuti tinge tiripo pamutambo iwoyo nyangwe zvazvo musina kutikoka. Saka ivavo tatoona kuti hapana zvekuzviita, muenzi harambwi, tiri kuzovagashira vanhu vabva kunyika Western Sahara, vanhu vabva kunyika dzimwe dzaitei tisina kukoka, vatoo munyika tiri kuvagashira tovapa pekurara. Tauta vaenzi vabva kunyika yeNamibia ndingangozivisei vatosvika munyika pari zvino, vabva kunyika yeNamibia vebazi reSwapo, vabva kunyika yeBotswana vebazi pato reBGP, vabva kunyika yeSouth Africa ANC, vabva kunyika yeTanzania vechama chamapinduzi, vabva kunyika yeMozambique veFrelimo, vabva kunyika yePost Republic of China vauyawo vapano, vabva kuIran vapano.
Munyori mukuru mubato revechidiki reZanu PF Youth League vakudzi Chipanga vari parunare muBulawayo.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaHarry Thomas vanoti vanofara chose kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoda kuva neukama hwakanaka nemutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump. Vanotiwo hurumende yavo icharamba ichibatsira Zimbabwe munyaya dzeutano, dzidzo nezvimwe. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachipindura mubvunzo kubva kunhengo dzeZimbabwe United States Alumni Association, idzo dzakaungana muHarare nezuro manheru dzichicherechedza Black History Month, vaThomas vakati vanofara nemashoko akataurwa navaMugabe ekuti vaTrump vanofanira kupiwa mukana wekuratidza zvirongwa zvavo vachiti izvi zvinoratidza kuti vamugabe vanoda kuva neukama hwakanaka navatrump asi vathomas vakati nyika yavo icharamba ichitevedza zvirongwa zvayo zvekutsigira zimbabwe zvikuru sei munyaya dzenzara dzidzo nezvimwe vathomas vakati america inopa rubatsiro rukuru kuzimbabwe munyaya dzeutano zvikuru sei panyaya dzehiv aids nenyaya dzekubatsira vanhu nechikafu nedzidzo
We will maintain our policies in Zimbabwe under President Obama and now President Trump.
Ticharamba tichitsigira zvirongwa zvedu muno pasi pava Obama uye zvino pasi pava Trump. Tisu dhona muhombe tinopa $150 million kupepfa yekurwisa HIV pagore rega rega. Tiri kuvaka muzinda mutsva unoita $200 million. Pandakauya gore rapfuura taipa vanhu 500,000 chikafu. Gore rino takupa $2.1 million.
Mumashoko ekupemberera kuzvarwa kwavo vamugabe vakati zviri kuitwa navatrump zvekuti america inoita zvido zvevana veamerica zvakanaka chose uye zvinopindirana nemafungiro avo pavakabvunzwa kuti vacharamba vari pabasa here semumiriri weamerica muzimbabwe zvichitevera kuchinja kwehurumende kunyika kwavo vathomas avo vakadomwa kuzomirira zimbabwe navabarack obama vakati tarisiro yavo kuti vachapedza nguva yavo semumiririri weamerica muzimbabwe asi vakati vanofara chose kudzokera kuamerica kana vakanzi vadzoke sezvo vamiriri venyika dzese vachiita zvavanenge vanzi vaite nevatungamiriri vavo vakapinda muchitiko chanezuro vaida kuzivawo kuti rutsigiro rweamerica kuzvirongwa zvakaita secheyoung african leadership initiative zvichaitwa sei vathomas vakati itarisiro yavo kuti zvirongwa izvi zvichaenderera mberi vakati vanodero nokuti pane zvirongwa zvimwe zvakaita sechepresident's emergency plan for aids relief icho chakatangwa nehurumende yavageorge bush verepublican party chakaenderera mberi pasi pehurumende yavaobama vathomas vakati pavachaenda kuwashington dc vachanotaura nemukuru wavo mutsva gurukota rezvekunze kweamerica varick tillerson kuti varambe vachitsigira zvirongwa zvakaita seyali
chirongwa ichi chinofanira kuramba chiripo nekuti chiri kuita zvakanaka chose ndichatsigira chirongwa ichi uye ndinovimba kuti vatillerson nechikwata chavo vachabvuma kuti chienderere mberi sezvakaita zvirongwa zvefulbright neinternational visitors program izvo zviri kuenderera mberi pasi pevatungamiri vakasiyana-siyana
vakati gore rino pane vechidiki vanodarika zviuru zviviri vakanyorera kupinda muchirongwa cheyali asi pakadomwa makumi matanhatu chete vathomas vakatiwo kunyange hazvo vazhinji munyika yavo vasingazive zimbabwe pane zvizvarwa zvenyika iyi zvinodarika zviuru makumi matanhatu zvinoshanyira zimbabwe uye zvizhinji zvacho zvinoenda kumapopoma evictoria falls black history month inocherechedzwa muna kukadzi gore rega rega muamerica senzira yekuremekedza mabasa evanhu vemunyika iyi vane midzi yavo kuafrica kana kuti maafrican americans izvi zvakatanga kuitwa muamerica muna 1976 uyewo dzimwe nyika dzakaita sebritain necanada dzava kucherechedza mwedzi uyu ndakamirira studio 7 muharare dini ivan chifera
sangano rinomirira vashandi vehurumende reapex council raramba mashoko ari kunzi akataurwa negurukota rezvemabasa nevashandi ekuti vashandi vakawanda vari kuda kupiwa mastend semuripo wemari dzavo dzemabhonasi egore rapera pane kuti vapiwe dziri mari sachigaro weapex council amai cecilia alexander vanoti semaziviro avo vashandi vari kuda kupiwa mabhonasi avo iri mari nekuti sangano ravo rine humwe urongwa hwekutsvagira nhengo dzaro mastendi ekuvakira dzimba richishanda nebazi rezvekutongwa kwematunhu amai alexander vanorambawo mashoko ekuti vatungamiri vemasangano evashandi vehurumende ndivo vari kurasisa vashandi panyaya iyi amai mupfumira svondo rino vakaudza vatori venhau kuti hofisi yavo iri kutambira vashandi vakawanda chose vari kuda kunzwisisa nezveurongwa hwemastendi uhu vanonziwo vakati ongororo yekunzwa pamhiri yevashandi panyaya iyi iri kuitwa nebazi ravo inoratidza kuti ruzhinji ruri kuda nzvimbo dzekuvakira dzimba pane mari
Amai Alexander vanoti vamiriri vemasangano ose vashandi vehurumende vachasangana nemuvhuro wasvondo rinouya kuti varovane masoro padano rekutora vachienda mberi. Musangano wanga wakatarisirwa kuitwa nemuvhuro svondo rinouya pakati pevashandi nevamiriri vehurumende unonzi vambosendekwa zvakare parutivi danho rinonzi riri kutowedzera kukasha hwevashandi. Studio 7 yakundikana kubata amai Mupfumira kuti tinzwe pavamire pari nhasi. Asi amai Alexander vanoti havavone vashandi vachitadza kutora matanho kana pasina chagadziriswa.
Hurumende haisati yatipa bhonasi ra-2016. Takazoona izvozvi zvichitevera bhonasi kuti rava papi. Hurumende yaakuti ine urongwa hwokuti itipe mastendi. Papraisi yestendi ipapo wozobvisa mari yebhonasi zeni munhu ozobhadhara inosara yacho yatinogona kuti bhalansi. Isu ndokuona sekuti hazvishande nokuti munhu akapiwa stendi iko zvino isipo zvinhu zvinozonetsa. Saka takati isusu tadii tavambomira taona kuti masenzi avapo ndopo tozvara zvemasenzi, asi pari zvino votipa bhonasi redu. Saka chiripo vadzenga kandemiri tanzwa tine mafomu ari kufamba hurumende ichibvunza vashandi kuti vanoda bhonasi here kana kuti vanoda masenzi. Ini zvanga kuti nditaure ndechekuti vashandi vanoda zvese, vanoda bhonasi ravo ra-2016 uye vanoda zvemasenzi. Kana iri nyaya yemasenzi isusu seabes council takaaprocha ministry of local government tinotoone skimu yemacivil servant ichange ichizotora nzvimbo takavata advanced stage pakuronga skimu iyoyo.
Asika gurukota rezvevashandi amai Mupfumira vakatobuda vachizivisa kuti vashandi vakawanda vanenge vari kufarira nyaya yemastendi iyoyi
kutinetsa yekuti vari kuti vakuda kuita savhei ivo vachiratidza kuti vatova neresauti kudhara. Zvo zviri kutinetsa vakadoita savhei seiyo kana vachona kuti vazhinji vanoda. Saka zvinoreva kuti kupinda musavhei hasati zvamaresauti ayo nyange mitinga yacho iriko musakrediti iri kunzizve hakuchina. Saka tangoona kuti nyaya yacho inenge yaekundotambana tambana.
Tingaona here mushure mekusangana kwenyu nemusi wemuvhuro vashandi muchibuda nechisungo chekurangwa mabasa?
Vadzonga kandemira handidi kunyiderai hurumende haina kutibata zvakanaka. Kana muchiziva zvinonzi munhu wabayiwa nebanda kumusana ndizvozvo ichiti tiri tese isu bata rende yekutirira zvichimo zvevashandi kana taenda kuhurumende. Asi katadzoka kuvashandi tinonge tapeka bhachi rehurumende tiatarira kuti aiwa hurumende yatiri kumbonotsvaga mari. Saka ini handione kufara kuchabuda kubva kuvashandi zvokuti handigone kuti nditi strike inogona kutadza. Inogona kuita kana vanhu kutsamwa kwavo tikatadza kukutora.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru muIndia varatidza kutyiswa nekuurayiwa kwemumwe injiniya wekuIndia uyo akapfurwa mune imwe imba yekunwira doro muAmerica. Iyo nyaya iri kuongororwa nehurumende yeAmerica seine chekuita nekuvengana kwemarudzi. Chiitiko ichi chakataurwa nezvacho zvakanyanya mumapoka enhau muIndia uye kutsamwisa vakawanda pamadande mutande.
Bhambu rakateiwa mumotokari rakaputika nemusi wechipiri munzvimbo yamboputikirawo rimwe bhambo nhasi pedyo nemumwe musha uri pedyo neAbab muSyria. Zuva rimwe chete mauto eTurkey nevapanduki vakabatana navo vatora nzvimbo hombe yeguta iri kubva kuchikwata cheIslamic State.
Vari kutungamira pavanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika muFrance amai Marine Le Pen, svondo rino vakaratidza mamiriro anenge akaita ukama hwenyika yavo nedzimwe nyika kana vakasarudzwa semutungamiri. Vakakanzura musangano nemumwe mukuru wechechi muLebanon mushure mokunge vanzi vapfeke dhuku. Mumashoko avo vakaramba urongwa hwekutengeserana neEuropean Union, NATO nepasi rose. Mashoko avo avakataura muParis anotungamidza mberi France yakazvimirira.
vanasikana vechidiki vanogara muchipinge vanoti vave kurarama nekutengesa miviri yavo sezvo zvinhu zviri kuvaomera. Vazhinji vavo vanoti vakatadza kuenderera mberi nedzidzo nepamusana pekushaya mari. Patisha Mudadigwa akashanyira kuchipinge uko akanotaura nevasikana ava ndokuti panyaya inotevera.
Mushure mekunzwa nyaya dzinosiririsa dziri kuitwa nevanasikana, ndakashanyira rumwe bhawa remuchipinge rinonzi rinogara rakazara nevasikana vanorarama nekuita zvepabonde. Pandakapinda mubhawa iri nguva dzemanheru, rainge riine vanhukadzi vainge vakawanda kudarika varume, uye vazhinji vavo vachiratidza kuti vachiri vana vadiki vanofanirwa kunge vari muzvikoro zvesekondari. Vazhinji vavo vakapfeka mbatya pfupi pfupi dzaibata muviri yavo. Wandakatanga kutaura naye ndimuzvare Respect Gono, uyo akati aive nemakore makumi maviri.
Kuita basa ratiri kuita iri inyaya yenhamo, unenge usina pekutangira. Chero kana kuti ugare pambacho hapana kana chaunoraramisa mhuri. Mhuri inongomuga yakatarisa iwewe kuti ndipei chikafu mamanzara. Apa chekuipa hapana. Kuti ude kudai kutengesa zvidhata hazvitengwi. Wotoona kuti kutopinda mbova kuri nani. Ukaona wodhora unomuka makuseni uchitenga chingwa chemwana.
Ndakanzwa kubva kuna ashande muyambo uyo akati ane makore makumi maviri nematanhatu ekuberekwa. Muyambo akabuda pachena kuti kurarama nekuita zvepabonde zvinhu zvinorwadza zvikuru. Achitaura nezveupenyu hwake, muyambo anoti akaita pamuviri ari pabasa rake akabatsirwa nemwana. Ndakamubvunza kuti sei asina kuzvidzivirira, akati iye dzimwe nguva varume vaanoita zvepabonde navo vanodambura makondomu iye asingaoni.
Munorwadza upenyu hwemu. Tosenzesa maprotector asi zvinonguva yekuti zvinotishaisa basa because dzimwe dzenguva rinoputika usingadi kurinzwa kuti kondomu radii rabvaruka. Umwe noti ndakatoprotector iye anokuti unza nifeke ndega anokwanisangana kurivharura usiri kuzviona. Tinoedza kuti protector asi dzimwe dzenguva dzacho tinokundwa nevanhurume. Zvinoitika pabasa redu rechihure iri unonga watozvipira kufa kana kupona because vazhinji avavo vanhu vanotokutora chekubhadhara vanhu vanobva kunze. Saka hauzivi nezvake kuti anoita nezvei. Vamwe vanototora advantage yekuti ndoda kuita nezvakati nezvakati kuti zvo zvangu zvibudirire. Ndinotora munhu wemubhawa because akanditi ndine mari yakati. Ini ndanzwa mbaundi yemari yandinoda kupiwa. Ndinoenda kofara ende handizofungi kuti munhu ndinomuziva here anokuenda nenipi kaunti handiura here ndiri mumba mangu because ndinoda chii mari.
Muyambo akatiwo basa rekutengesa muviri iri riri kukanganiswawo nekuondomoka kweupfumi, nokudaro shuviro yake ndeyekuti awane anomubatsira nemari yekutanga mabasa emaoko.
Ini ndikaona heupi kune vangandibatsira nemari yestati kudzoka pabhizinesi. Ndiri mwana akakurira mufemili aita zvemusika. Handina basa randinosarudza, ndinoita rese. Ngoti problem iri pandiri ndeyekuti handina kubvira ndapedza chikoro. Kuchenjeresa hangu ndakachenjera kuerenga everything ndokwanisa asi kuti nditi pandakasvika pacho ndingakwanisawo ndiitawo basa rekuti ndikapinda mugavhenmendi handikwanisi.
Muyambo anoti mari yaanowana iye nevamwe vake ishoma zvikuru asi anoramba akashinga kuitira kuti awane chekupa vana vake vaviri. Ndakataurawo namende Skimo uyo akati aive nemakore makumi matatu nerimwe. Skima anoti sezvo basa ravo riine njodzi huru yekubata zvirwere zvepabonde, iye nevamwe vake vanoenda kuchipinge hospital kamwe chete pasvondo vachinotariswa nanamukoti pamwe nekudzidziswa kuzvichengetedza.
Nevanhu vatinoshanda navo vamwe vacho vanenge vachiita zvikuya chitatu chechi vanotitarisa nekutibayira vanonga vapinda munjodzi kuti varivo vanopinda munjodzi kubatwa nesiki. Saka tinotokurudzirwa kuti dzidzisai vechidiki vamunofamba navo ndo vari kunyanya kubatwa nezvinhu zvakadai nezvisiki chichi kuzi havasi kuziva mashandisirwo ekondomu. Vakati wandei.
Ndakada kunzwawo varume vanonwira pabhawa iri ndokutaura neumwe akada kuzivikanwa nezita rekuti Shumba. Murume uyu akaratidza kurwadzikana zvikuru nezviri kuitwa nevanasikana vanotengesa muviri yavo ava. Shumba uyu akambofunga kuti ndaive mumwe wavasikana ava, akazosununguka kutaura neni mushure mekunge ndamuudza kuti ndaive mutori wenhau.
Vakasponzwa chaivokakaita maprojekti anomboitwa zvakafanana. Handiti wakadzi vakamboitawo maprojekti vakaita chifandu kaya zvana beekeeping. Nguva tsvagira mahuri muchipinge munomotorwa maprojekti anopera mapurokanda maprojekti mabhureyera ehuku chaiyo chaiyo. Izvozvo zvinokwanisa kupedzawo chii? Zvokwanisa kupedza chihuri ichocho.
Momo wa namukoti pachipatara chechipinge asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asina kupuwa mvumo yekutaura nevatori venhau anoti muchipinge zvirwere zvepabonde zvakadzikira kubva pazviuru zvishanu nemakumi matanhatu nechimwe muna 2015 kusvika pazviuru zvina nemazana matatu ane makumi mashanu nepfumbamwe mugore ra 2016. Pandakapedza kuunganidza nyaya iyi ndakafunga kakawanda pamusoro pevanasikana ava vanoita zvepabonde nevarume kuti vararame, vamwe vevarume vacho vaine zera rakaenzana kana kudarika vana baba vevasikana ava. Vana Sorojena varere muhapwa dzeGomo vakataura vaona zvokwadi paya pavakati ukaona zvakadai zvoitika munyika vanhu vasingachanyare pasi panenge parohwa nenyundo zvechokwadi. Ndakamirira Studio 7 muchipinge, ndini Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo, makundano eZimbabwe National Army Charity Shield ari kupfungaidza utsi nesvondo apo Capes United neDynamos zviri kuedzana masimba. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Pakapedzisira kusangana Dhimbare nemaGreen Machine, pakafamba runyerekupe rwekuti makepekepe akatenga mutambo mushure mekunge vakadzoka kubva 3-0 pasi kusvika pa-3-3 kwasara maminitsi gumi nemashanu chete kuti mutambo upere. Asi mutevedzeri wemurayiridzi weCapes United, Tostawo Kwashi, anoti idzo dzaingovewo nyaya dzemumabhawa, achiti iye veruzhinji vanofanira kuyemura zvinenge zvaitwa nevamwe, achiwedzera iye kuti vari kuda kuratidza Dynamos kuti ndivo madzimambo ekutora mikombe muZimbabwe.
Tonzi maCup Kings, saka already we are meant to be Cup Kings and we are Cup Kings, so we have to relive those moments again. Tidzose team ichi malevels ainozikana kunzi team inosimudza mukombe.
MaGreen Machine ari kushandisa zvekare mutambo uyu kugadzirira mitambo yavo yeCup Champions League, iyo vari kusangana neTP Mazembe yekuDRC yakambotora mukombe wemuAfrica uyu kanokwana katatu. Kwashi anoti vari kutambisa chikwata chavo chakasimbisisa kusanganisa Tafadzwa Rusike, Dominic Chungwa, Moses Mchenje, Edmos Banda na Phineas Bamusi, avo vaibvira moto apo maCup Kings akatora mukombe weleague. Asi Dynamos yacho yakagadzirirawo zvakakwana mushure mekushanya kuMozambique kugadziriro yemakundano eleague nemitambo yakadai. Kunyange hazvo mari ichapihwa chikwata chakunda mumakwikwi eZNA Charity Shield aya iri shoma, Captain weDynamos Ocean Mushure anoti zviri nani kutora mari iri pedyo pane iyo isipo. Vatambi veDynamos vakavimbiswa kuti vachagovana mari yese zviuru gumi nezviviri kana vachinge vabudirira kutora mukombe uyu. Mumwe mutambo wemakundano aya ore kubhabha Field Stadium uko Highlanders iri kubandana neFC Platinum mumutambo wakaoma zvikuru. Highlanders iri kutarisirwa kukanda munhandare Roderick Mtuma uyo vakatenga kubva kuDimbare. Highlanders ndiyo ine mukombe uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa vamugabe vachanga vachidya vachipfachura kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza munyika zvakasimudzirwa matemo muSouth Africa.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvogara zvakabatiraura maoko zvichitevera kurwiswa kuri kuitwa vabva kure munyika iyi.
Vanhu voungana muBulawayo nematopo kuitira kuti vapinde mumabiko ebhavhadhe ravamugabe mangwana.
Vashandi vehurumende voramba kupihwa mastenzi vachiti vanoda kupihwa mari yebonasi.
Tabatashuka kumagume chironga chiducha nasi. Tinuwemba kutimuchange mwine suzakare mangwana. Anuko ni kayene mufaro. Ndini wenyu jonga kande miri. Ndiri mu Washington DC.
Nenu wenyu Blessing Zulu. Tokse ya mina Chris Gande. Muna uze chinde belem.